Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 27 2023 makateerera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. SADC yoita musangano wetroika wekuzeya nyaya yeZimbabwe nedzimwe nyika dzina kugadzikana mudunhu. Chirwere chekolera choramba chipararira nekuuraya vanhu munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma gweta guru rehurumende idzva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZambia raburitsa mashoko ekuti mutungamiri wenyika iyi vaHakainde Hichilema nasi Masikati vaita musangano padandemutande wetroika nevatungamiri vedzimwe nyika dzemudunhu. Vamwe vatungamiri vapinda musangano uyu vanosanganisira mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu Hassan, mutungamiri wenyika yeNamibia vaGottfried Genkob, uye mutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi. Kunze kwekuzeya nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe, musangano uyu unonzi wazeyawo nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muDRC. Vaongorori vesarudzo veSADC vakati Zimbabwe Electoral Commission yakakundikana kuita sarudzo zvinotarisirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Mkonza vanodzidzisa paTswane University of Technology tikatanga nekuvabvunza maonero avo pane musangano wetroika weSADC uyu.
Ndinoona sekuti SADC troika iri kutora nyaya yeZimbabwe zvakadzama iri kutoikoshesa nyaya yeZimbabwe zvekuti havasi kungoita zviya zvekuitsvaira pasi pekabeti vari kutoda kutoona kutoti zvinhu zvinogona kugadzirisika pane zvisina kufamba zvakanaka zvinenge zvagadzirisika.
Asi takambonzwa vamwe muhurumende yeZimbabwe vachiti haivhiiwe. Apa tiri kuona SADC inenge iri kuti ngaivhiiwe. Zvinosiya ukama hweZimbabwe neZambia semuenzaniso huri papi chaizvo?
Ukama hweZimbabwe neZambia zviri kuratidza kuti hauna kunyatsomira zvakanaka ende zvinenge zviri kutoenderera mberi. Nekuti vanotungamira troika yeSADC ndi president wekuZambia chaita kuti vatendere kuti nyaya iiswe mugango kureva kuti vane zvavanofunga kuti zvinoda kungotaurwa izvo zvisiri kudiwa nevakuru vekuZimbabwe vari kuda kuti ayo zvimutongonzaiwa zvakapfuura zvozoonekwa gore rinouya pavari kutarisira kuti Zimbabwe inenge yava sachigaro wesangano reSADC. Saka izvozvi zviri kutotiratidza kuti pane kukandirana kwezvibhakira kwakavanda pakati penyika mbiri.
Ko tikatarisawo iyo nyaya yesarudzo mudunhu reSADC, sei zvakakosha kuti paitwe sarudzo dzakachena muzvinafundo?
Kuitwa kwesarudzo dzakachena muSADC kunobatsira kuti nyika idzodzo dziwane hwaro hwakasimba panyaya yekuzvitonga, nekuti pakaita sarudzo dzinokunyunyuta kwevamwe mukati menyika imwe neimwe muSADC zvinokonzera kuti pasaite kugarisana zvakanaka, hurumende isatendwe nezvimwe zvakadaro. Asi chimwe zvakare chakakosha pakuita sarudzo dzakanaka ndechekuti hurumende inobuda musarudzo dzinenge dzaitwa zvakanaka hurumende inotambirika. Hurumende ikabuda sabuwa zvakanaka zvinoita kuti kunyange zveupfumi neugaro wevanhu zviitewo zvakanaka. Nekuti pasina kugadzirisa zvematongerwo enyika zvinosanganisira nyaya yekuita sarudzo zvakanaka, zveupfumi neugaro wevanhu hazviiti zvakanaka. Tinoziva kuti kuZimbabwe takazviona muenzaniso watinogona kutarisa toona kuti kana pasina kuitwa sarudzo zvakanaka, pasina utongi hwakanaka, zveupfumi zvinobva zvaendawo kumawere, ugaro wevanhu hunobva waendawo kumawere. Tinoziva kuti kana nyika ikasaita sarudzo dzakanaka, hurumende inobuda ipapo inoita kuti hurumende ine maperembudzi yekuti hapana ani nani anoda kuenda paidyo nayo.
Takaonawo vamunangagwa vachiita misangano nevamwe vatungamiri vemusadhaki kumucheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly, nezuro darirawo remakurukota rikati vaitsanangura kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzakafamba zvakanaka. Pane chingabudi here kubva kuSadhaki kana vamunangagwa vatotaura nevamwe vacho musangano mukuru usati waitwa?
Tinganyasobuda chaicho chaicho panogona kusaita chakanyanya, asi iyo nyaya yekuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinoramba dzichitaurwa nezvadzo, pachibudiswa nyaya dzekuti hadzina kunyatsofamba zvakanaka nekuti ndo zvakataurwa kane ripoti, zvinoika kunyadzisa kazvinoita Zimbabwe zvekuti panogona kusabuda pada zvaasvikidiwa nemapato anopikisa zvekuti paitwe sarudzo itsva.
Muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTshwane University of Technology, vanga vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadoma vamwe vanhu pazvigaro zvepamusorosoro muhurumende. Amai Virginia Mabhiza ndivo vave gweta guru rehurumende kana kuti Attorney General kutanga musi wa1 Mbudzi. VaMike Madiro ndivo vanenge vava sachigaro weNational Railways of Zimbabwe, National Railways of Zimbabwe Limited Board, vari kubva vatanga basa iko zvino. Dr. Agnes Mahomba vanzi ndivo vanenge vari chimwe chipangamazano chavamunangagwa nedare ravo remakurukota panyaya dzezveutano. VaJoram Gumbo vanzivo vanenge vari chimwe chipangamazano chavamunangagwa vachiona kuti mabasa ehurumende ari kuitwa nemazvo. Chirwere chekolera chakauraya vanhu vana nezuro uye chave kutyirwa kuti chichakanganisa vana kunyora bvunzo sezvo chopararirawo muzvikoro. Mutori wenhau Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Mashoko akabudiswa nebazi rezveutano, vanhu 65 nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro munyika munzvimbo dzakaita seBuhera, Bikita, Zaka, Mutare nemhondorongezi. Mumwe mubereki wekanyahunda kuBikita vakurai mazambani vanoti vana vechikoro vakawanda vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka munharaunda mavo.
Takutyira isusu kuti vana vedu vangangokanganisika nekuda kwedenda rirapinda muchikoro. Katachitarisira kuti kana zvaachibvira hurumende yakurumidza kutora way forward, kuti kana zvichibvira vana vatombodzoka kubva kuchikoro, because hatiri kuona vana vedu vasiri sefu. Ndo paakunetsa ipapo kuti vamwe vacho vari kukomplaina nenyaya yemudumbu uye vari kuita manyoka uye vakatarisa nekunyora bvunzo. Saka tavawaridzi manje kuti tizivawo kuti tobuda nepapi.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati hurumende inofanira kuwanisa vana mvura yakachena muzvikoro.
Tiri kuchema vana vaviri vakaparasikirwa neupenyu kuBuhera Central nedenda rekorera. Zvimwe zvino zvinosuwisa kuti muna 21st century tiri kurasikirwa upenyu wevana nedambudziko iri. Tinokurudzira kuti zvikoro zvinenge zvawanikwa zvine denda iri zvisina mvura nezvimwe zvakadaro zvimbotivharwei kwechinguva chidoko, hurumende ichimhanya-mhanya kuisa mabohos.
Chirwere ichi chinogona kukanganisa kunyorwa kwebvunzo dzegrade 7 idzo dzakatanga svondo rino uye dzefomu 4 nefomu 6 dzisati dzatanga. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati bazi ravo ririkushanda nebazi rezveutano kudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro.
Taona kuti pane pakuda kuita kupararira denda rekorera iri, tinobatana nevebazi rezveutano kuti tidzivirire kupararira kwedenda rekorera. Kolera iyi haizi kuti inowanikwa muzvikoro medu, inokwanisa kunge yabva munharaunda youya muzvikoro medu, kwete kuti muzvikoro medu mune musina utsanana. Zvikoro zvedu zvine utsanana wakanaka.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati hurumende yakatoisa nyanzvi munzvimbo dzine dambudziko iri.
Chekutanga ndechekuti hurumende iri pamusoro pezvose. Ndingati tumira nyanzvi dzavo dzokuenda kuprovhinsi vachibatana neveprovhinsi vachiona vamiriri akaita chirwere ikoko. Outbreak hurumende yagara ichiita toda yekubatsira kune dzimwe nzvimbo dzisingasvikiki nedzimotokari, but however kune dzimosvikika kwese vanenge variko.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vari Chiremba vaFinias Makurira, avo vane chipatara chavo chinonzi Makurira Memorial Hospital muMasvingo, vati hurumende inofanira kuwedzera zvirongwa zvekudzidzisa vanhu kuti vasabidzike nekuchengetedza utano hwavo.
Uyezve kana tobika chikafu chedu tiri kuchibika chaizvo chaizvo chinyatsoibva here? Tiri kushandisa mvura kwayo kwayo here? And one of the best ways yekuuraya chinokonzeresa kolera is just to boil our water supply.
Chirwere chekorera chinopararira kubudikidza nekudya chikafu chine utachiwana kana kuti bacteria. Nekunwa mvura isina kuchena, kudya zvisina kubikwa zvakanaka kune dambudziko zvakare. Anenge abata nechirwere ichi anoita manyoka, kunzwa kuneta, kuda kurutsa, kuperezeka muviri uye kunzwa nyota zvakanyanya. Vanhu vanokurudzirwa kuenda kuzvipatara nekukasika. Hurumende inoti vanhu 90 nevasere kana kuti 98 vafa kubva zvakatanga kupararira chirwere ichi muna kukadzi kuchegutu. Nakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rine mukurumbira zvikuru pasi rose munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu reFrederick Newman Foundation for Freedom rinoti radoma chizvarwa cheZimbabwe uye ari munyori wemabhuku Tsitsi Dangarembwa kuti apiwe mubairo wepamusoro-soro weAfrica Freedom Prize. Sangano iri rinoti Dangarembwa apiwa mubairo uyu nekuda nekurwira kwaari kuita kodzero dzevanhu muZimbabwe uye kuona kuti vanhu havambunyikidzwe. Akambosungwawo muHarare achiratidzira. Dangarembwa akanyora mabhuku anosanganisira rinonzi Nervous Condition uye akanyorawo firimu rakaita mukurumbira zvikuru makore adarika rinonzi Neria. Chirwere chegomarara revarume chinozikanwa nekuti prostate cancer chakomba munyika apo vazhinji vari kuongorora kana kuti kucherechedza mwedzi unotarisa nezvechirwere ichi unova mwedzi uno waGunyana. Mutoreri wenhau Jeffrey Moyo anotipanya inotevera.
Mukuru anoona nezvetsvakiridzo musangano reCancer Association of Zimbabwe valavmo Makurirofa vanoti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuwedzera zvakanyanya.
Kana tichitarira mutsvagurudzo dzinoitwa nevebazi rezveZimbabwe National Cancer Registry, tinoona kuti pauwandu hwevanhu vakabatwa necancer mugore ra2018 zvikamu 11 kubva muzana vakanga vane dambudziko reprostate cancer. Saka tinoona kuti dambudziko riri kukura, uye tichitarisazve futi vanhu vari kufa negomarara munyika medu muno muZimbabwe, tinoona kuti uwandu hwevanhu vari kufa negomarara zvikamu 10 kubva muzana.
Muzvare Michel Dzudzo vanova nyanzvi mukuvheneka varwere vegomarara repasikarudzi uye vari mukuru wesangano reTalk Cancer Zimbabwe vanoti gomarara iri nderimwe riri kuuraya vanhu vakawanda.
Manamba acho evanu wakita prostate cancer. Akada kuti wandei. Tikata satisi muno munyika yedu yeZimbabwe. Kumarara riripe kutanga ndelese vaiko cancer rinobata madzimai. Kuchiterwa nerezamu rinobata madzimai zvekare. Asi prostate cancer inoteerawo ndogomarara ririkunyanyobata vanhu vechirume.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora. Avo vachangodoma kupinda mudare remakurukota vanoti vachiri kusumwa nezvipangamazano mubazi ravo nezvedambudziko iri. Mumwe chiremba, Dr. Josephat Chiripanyanga, vanoti gomarara repasikarudzi kana kuti prostate cancer rakanyanya kuvanhu vatema.
Prostate cancer generally tinoti kuvanhu vatema yakati wandei kudarika kuvarungu nevamwe vanhu vemamwe marudzi. Saka vanhu vatema ndivo vanobatwa neprostate cancer kunyanya. Munomu muZimbabwe tinoona kuti makesi ari kuwanda, kwete kuti iwo pachavo makesi ari kunowanda isachi, asi nhau yokuti vanhu vakwanisa kuenda kuchipatara, vanhu vazhinji tichakuita maawareness programs vanhu vakuzati kunotestwa prostate cancer.
VaGeorge Gwatiringa, avo vanoti vava nemakore makumi matanhatu nemapfumbamwe yokuzvarwa, vanoti vakamborwara negomarara iri muna 2016 vakarapwa kuchipatara zvikaita sevapora, asi gomarara iri rakazovadzokera futi pasina nguva, vachizopedzisira varapwa nemiti yechivanhu vakapora.
Gore rinoi prostate cancer yakandishanyira zvekare, ndikaenda kuna Dr. Oma Yebs anonzi Simon, ndo pandakarapwa cancer. So far iye zvino cancer yangu yakapera. The best solution yokutiura kweprostate cancer unofanira kuenda kuna na Dr. Oma Yebs. Kuma Dr. echirungu ukangopedza pirisi one day mangwana inenge yakatokubata.
Asi vamwe vana chiremba vakaita saDr. Chiripanyanga havabvumirani nepfungwa yekuti mishonga yechivanhu inopedza gomarara repasikarudzi.
Hanisana mboona munhu mumwe chete zvake akarapwa nemahebs akapora. Vazhinji tinoona anouya tikabata prostate cancer ndamboenda kudzin'anga kana kumahebs kana kumaprofita chaivo emachecha vanozodzoka yaspreada yawes. Saka tikurudzire vanhu kuti kana takubata prostate cancer mumbotambisa nguva muchiita zvemahebs kana zveng'anga kana zvimwe zvakadaro.
Kudzivirira chirwere ichi, vana chiremba vanokurudzira varume zvikuru vari pakati pamakore makumi matanhatu kusvika pamakore makumi manomwe nemana kana kuti 60 to 74 years kuti vavhenekwe vachiti ndivo vari munjodzi huru yekubatwa nechirwere. Vana chiremba vanoti zvinonetsa kuziva kuti wabatwa nechirwere ichi, nekudaro zvakakosha kuti munhu apote achivhenekwa kamwe chete pagore. Dzimwe nguva munhu anenge abatwa nechirwere ichi anotadza kurasa mvura zvakanaka kana kuti inenge iine ropa uye isirwadza. Asi varume vakawanda vanotadza kurasa mvura zvakanaka vanonzi vanenge vasina chirwere ichi. Munhu anonziwo anenge achinzwa kuneta nguva zhinji uye chirwere ichi chinotenderera mumuri. Gomarara rinonzi rikazobatwa rakomba, mukana wokupora unenge wave pazvikamu makumi matatu nezviviri kubva muzana chete kana 32%. Ndakamera Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vadoma chikwata chezvipanga mazano chavo mukudyidzana nezvizvarwa zveAfrica zviri muAmerica kana kuti President's Advisory Council on African Diaspora Engagement muAmerica. Reverend Dr. Sylvester Scott Beeman ndiwo vanenge vari sachigaro wekanzuru iyi, iyo ine vanhu gumi nevaviri vatema vari muAmerica vanosanganisirawo vamwe vakauya senhapwa mumakore adarika kana kuti munguva yeslave trade. Vamwe vari muchikwata chadomwa navaBiden vanosanganisira vatambi vemabhizimisi vari mubazi redzidzo vezvitendero nevamwe. Mukuzeya kukosha kwekanzuru iyi, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muAmerica, chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Zvatinoziva kune maissues ezvinhu zvakaita se healthcare, tinoda rubatsiro sometimes, or iwo vanodawo kuwana rubatsiro on some conditions, medical conditions for instance. Tinoziva pakaita dambudziko renhomba nguva yeCovid. Izvozvo zvaida kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti chiri kuitika kuAfrica chinyi, hurumende yekunoku inzwisise, such that pavanozotibatsira kana kuti pavanozoita intervene vanenge vachinzwisisa kuti zvakamira sei, vachinzwa neve kuno wakakurira kuno kana wakazvarwa sei kuZimbabwe. What it means is that zvinenge zvichiitika kumba isusu zvizvarwa zvekumba kuZimbabwe, for instance, tinenge tichinyatsa kuzvinzwisisa. Sai dzati kagara pasi nedzihurumende sehurumende yekuAmerica. Tinobatsira munhu wese kuti titsanangure kunzwisisa kwatinoita zviri kuitika nekuti tobatsirana sei.
Imwe nyaya inotinetsei muAmerica nderusa raganda, kana kuti racism. Imi munoshanda muno, zvinhu zvamunombosangana nazvo here?
Icho kwadi kuti rusa raganda ruripo muno muAmerica, ruripo kuZimbabwe, ruripo kuAfrica, ruripo kuAsia. Idambudziko ratinofanira kuti ripere. Patinoshanda mumabasa umu unosangana nevamwe vokuti havanyatsokunzwisisa kuti ganda harinei nechekuita nekuti munhu anogona basa here, munhu anokutreata sei here kwese kwaunenge uchishanda kana uchibatsirwa kushanda. Munopinda mune zvimwe zvipatara, unonzwa vamwe varwere vari kuti inini handisi kuda kurapwa nachiremba wechitema. Asi kana chiremba wechitema ari ane ruzivo wakadarika vachena panguva iyoyo, munhu iyeye anenge atovapa disadvantage, nokuti haachawane rubatsiro nenguva yakakwana kuti atsvagewo muchena waari kuda pamwe chichatora nguva yakati rebei. Saka idambudziko riripo ratinofanira kuramba tichigadzisa kuti ripere, kwete kuZimbabwe here, kuSouth Africa here, ndekuno kuAmerica here. Harisi chinhu chatinofanira kuita move beyond skin color.
Tichitarisa mubazi ramuriri rezveutano, zvii zvamungadawo kuti zvinge zvichikwanisa kuti zvikwanisike kuburikidza nemakanzuro akadai, tichitarisa nyika yakaita seZimbabwe?
Zvandingataura ndezvekuti kunoku kune matechnologies akawanda, mishonga yakawanda inooriginatwa kunoku kuAmerica, for instance. Matechnology tataura zvinhu zvakaita semaelectronic medical records kana even maadvanced research zvegenetics and the like, zvinhu zvinowanza kutanga kuno kuona kuti vari pamberi. Saka chatinenge tichitarisira ndechekuti makanzuro akaita sethis advisory council iite look into yatingati iyo technology transfer, for instance, in terms of zvinhu zvehealthcare. How can they technology yadevelopwa kuno kuAmerica be deployed in Zimbabwe, for instance, kuti tikwanise kurapa zvimwe zvirwere? Ivo vanenge vachidzidza kuti zvirwere zvinofamba sei kuZimbabwe, zvichabatsira kuti vakwanise kurapa vanhu vavowo kuno, but isusu tichibenefita in terms of ma technological advancement research dzinenge dziri kuitwa. And isusuwo we initiate ma research kunana Zimbabwe ikoko, tobatsirwa nevanhu vekuno vamwe vakadzidza vanenge vane advanced knowledge, so that we transfer that knowledge to benefit our own people in Zimbabwe.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare ku North Carolina muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO riri kukurudzira zvikoro kuti zvichengetedze vana kubva mukukanganiswa nekuputwa kwefodya. Fodya inonzi iri kuuraya vanhu vanodarika mamiriyoni masere gore rega rega, vakawanda vavo vachibva munyika dzichiri kubudirira nedzimwe dziri pakati nepakati. Mu Muchirongwa chedu chatino taura nezvizvarwa zveZimbabwe zvirikunze kwenyika vanhu vatatu kusanganisira mwana ane makore mashanu vakafa vamwe vanodarika churu vakasara vasina pekugara mushure mekutsva kwedzimba dzavo nemugovera manheru nemoto wakaparadza nzvimbo inogara vanhu zvirikunze kwemitemo yeSymmetry View iri kuPretoria East muSouth Africa. Mumwe akawirwa nedambudziko iri chizvarwa cheZimbabwe vamugano mugano. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Takaita pedza kuzya tsadza mapachi 8 tinguva dziya dzekutanga kupita vapa. Takaita mudzawo dzanozva vanhu vakushevedzera kuti moto moto. Moto wakabva ngokumativi ekumakamba eEastgate. Hati kuno makuva ariko ikoko. Hati tizive kuti moto wakabva kumakuva kana kuti moto wakabva paidika vanhuri bati nguva dzanga dzadikanga dzaienda. Hati tizive kuti moto wakatifamba sei. Munhu wese ari mumatezva kuti moto wabva ngokumaEastgate kumakuva kunenge pada munhu wese. Hati tizive kuti munhu wakatiza kana kuti sabvu munhu wese uri mumwe aziye.
Saka imi mutsaona iyoyi makarasikirwa nezvinhu zvakadii?
Ah, takarasikirwa zvinhu zvakawanda zve. Mari dzakatsva, hembe dzakatsva, poto dzakatsva. Ndati zvinhu zvese zvinga zvirumba zvakatsakatika kuti panga zvinowanzo.
Munofunga kuti moto uyu wakaparadza dzimba dzakawanda zvakadii?
Dzimba dzakaparadza ndipo hadzese dzakaparadza ndipo tingati dzimba dzakasara i40 pandau inogara vanhu vakawanda pazvinhu dzakasara dzimba dzisvika kana kuma4 dzimwe dzese dzakatsva.
Saka nzvimbo iyoyi munofunga kuti munogara mumuri vangani?
Handizi kunyepa makawanda. Makawanda vanhu vanhu varimo vakawandisa zvavo zvavo vakawandisa ngokuti tiri mixing makawanda ndiripedza kuti vanhu vangani vari muno.
Saka mushure mekunge moto uyu waitika makazoita sei?
Takatizi moto chitoya takatora zvinhu zvatakakwanisa kutora zvinotangotivovo hembeo zvekutoma ngatiwana kupfeka. Takatiza tichienda kumashop takatoenda tondoenda kushop straight munhu wese wakaenda kushop kumona tibva tandoungana ikoko zvikapaedza moto wakatangana nani pazvipera kumapasi 2 mafungu patakapinda katindogara futi zvitanga kuchirachira zvimakomba aritabati ndopatazoenda kunditema zvematanda titanga tifutu kukwakwatidza wanda futi kugara paredu patondotitatsvaga basa tindoka futi panzvimbo ipapo sezvatinongoita kunoko.
Zvipingidzo zvipi zvamakasangana nazvo mushure mekutsvirwa nedzimba?
Mabasa takatofuna kumabasa kuti atese kuyako because tambogadzira pokudi pakugara hatina kutenda kumabasa tichi panda kuenda nhasi.
Muri kuwanawo rubatsiro here kubva kune hurumende kana ingava yekanzuru yePretoria kana vamwe vari kubatsirai?
Paripo murungu uri kubatsira tiziva kuti government kanti chii asi kuti unonamata pana murupi wekubatsira. Vakatokubatsira kutanga nesandi kutipa vanhu chikafu sadza tikavanoenda kundodya ikoko tabva kumabasa ndokatiende ikoko tondopuwawo chikafu chiya sadza todya. Kupuwa tiri kupuwa asi kuti hei zvinhu zvinonga zvakawandirwa munongozviziva wa kungoti padiki 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 vangapuwa zvavangopuwa izvozvo aungaramba kutipinda because unongoziva kuti kwaunogara hakuna chii hakuna chinhu.
Iyo nzvimbo yamunogara iyi inzvimbo yakamira sei?
Nzvimbo yatinogara iyi yakada kuita sekuti like nzvimbo hombe zviya vanhu vari kuhombe kutovaka kanhu zvakaita zvimabharaka bharaka motoungana kutozivana kuti avo panogara maforena ngoku varungu avo maforena bati varungu avanenge toziva kuti vanhu vaapa vanhu vatema zvichimbavo ibasa ravanoda kuti vashande.
Saka vazhinji vanoshanda mabasa api? Munoshanda mabasa akaita sei imomo?
Kunokwakusina kuti basa rani rani because kondo basa riri kunoko raunoda raunoziva ngori riko unokheta basa raunoda nakumikisa dhaka nakuposa masina zvinoitira kuti unopiwa mareti.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vamugano mugano vari parunhare kuPretoria East muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezvematanho ari kuda kutorwa nehurumende yeSouth Africa kuti vane mapepa eZimbabwe exemption permits vadzoserwe kumusha. Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sadak yoita musangano weTroika kuzeya nyaya yeZimbabwe nehondo iri muDRC. mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vadoma amai Virginia Mabhiza segweta guru rehurumende. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC tichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.